Vazhinji vevanhu vakarwara nemanyoka vakarapwa pachipatara chefather Ohia icho chiri pedyo nepamba pavamugabe. Mumwe akarwara nemanyoka ndimuzvari Eliza Kasamba avo vanoti vakarwara nemudumbu mushure mekunge vadya nyama yavanofungidzira kuti yakabikwa nesoda kuti ikurumidze kuibva.
Parikuisa nyama nengesoda tikasike kuibva ibva turukuturukutu. Takadya chikafu. Ratika kuno vanhu vese vatikaenda navo vakarwara panasina kurwara.
Muzvari Kasamba vanoti vanhu vakanyanya kurwara vainge vari vechikuru.
Tikutika mudumbu macha hamusikumira. Haa vanhu vakawanda vakakona ndoda machembera aya aivanzwira tsitsi. Kwashati. Ino kuti ukanonoka kupinda muchoereti haii vaigara panze.
Mukuru anoona nezvirwere zvekutapuriranwa mudunhu remashonaland west Dr. Gift Masocha vanoti vanhu vanosvika 90 vakarapwa manyoka pachipatara chefather Ohia mushure mekudya chikafu parufu rwava mugabe. Dr. Masocha vanoti vari kuongorora kuti chii chakakonzera kuti vanhu varware nemanyoka, asi vanoti pari zvino vanhu vashoma vachiri kuuya kuchipatara vachirwara nemanyoka kuzorapwa.
Kuchisina vanhu vakapera kutisesa madevo.
Asi Studio 7 yakaverenga vanhu 121 vainge vari mumutsetse wekurapwa nevaitakurwa nemotokari kubva pamba pavamugabe vachiendeswa kuchipatara chefather Ohia. Ndakamira Studio 7 kwazvimba, ndine Arthur Chigoriwa.